Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gunyana 3 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo mangwana kuti vatungamire nyika kwemamwe makore mashanu. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vamunangagwa vari kukurumidza kumedza kutsenga kuchada nekuti munyika muchine gakava pasarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri akamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo kuNational Sports Stadium muHarare mangwana kuti vatungamire kwemamwe makore mashanu kunyange hazvo sarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuuya asi vamwe vane chitsama havasi kuuya zvinonzi zvinoratidza kuti kusatambirwa zvakanaka kwesarudzo idzi kunogona kunge kopa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nedzimwe nyika. Vatungamiri vazivisa kuti vari kuuya vanosanganisira Basiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelipe Nyusi vekuMozambique uye vaFelix Tshisekedi vekuDRC. Vasiri kutarisirwa kuuya uye vatotumira mashoko kuti havasi kuuya vanosanganisira mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi, mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan uye mutungamiri wenyika yeKenya anga akokwawo vaWilliam Ruto. Mutungamiri webato resisi vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuti vaone kuti munyika maitwa nhaurirano vasati vakurumidza kunotora mhiko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chakufanira kuitwa ndechekuti munyika munofanira kugadziriswa nyaya yekuti mune misarudzo dziri pamutemo uye dziri pachinda dzinobva muchiri kana munhu wese. Asi kuti isvike iko vanoda kuti pachiva kuerengedza pfungwa dzedu vese vari munyaya iyi tichibatsirwa neSADC, tichibatsirwa neAU, tichibatsirwa nedzimwe tsangwari dzedu dzenyika kuti tive nekuyanana panyaya yemaoniro esarudzo dzakabuda kuti tibudise chinhu chimwe chinoita kuti nyika ino ive ichiremerera nyika ino aiinokuita dzinoshafira kana kuti mamwe makore mashanu nekutambudzika. Ichicho chinhu chandakataura ndechatakutaura kuti kutenda mberi ndopatsara pachinhano chokuti tapedza izvi takuchienda mberi nekuonesana kuti zvinoda kugadzirwa ndezvipi uye zvinogadzirwa nani uye rini.
Asi mambo otaura here neveSADC nevamwe kuti vabatsire kuti nhaurirano dzamuri kutaura idzi dziitwe zviri kufamba sei ipapo?
Zvose tatopedza muchaona kuti isu takagogoa mikova yose yeSADC tapinda mumakonhi ese emagedhe ese emuAfrica vakuru vese vakatombwa zvenyaya izvi tokutaura kuti chinoda kuipa munyika muno zvino zvese zvinonhangirirwa kuitwa zvekuti pazoitwa mutambo kuda kuitwa mangwana uyo namunangagwa ako umhanyara wachienda acho chiripo nekuti zvinhu izvi zvinotoda kuti zvichitoonesamwa nekuti hazvisi kuzogadziriswa sedii nechete hazvisi kuzogadziriswa nekumhanyirira zvinhu zvichagadziriswa nekugadzikana vanhu vachiona chana kuti nyika hasi munhu imwe chete kana bute rimwe chete kugadzira zvinhu zvinoita kuti munhu wese ange aitaizo nepfungidzo vanhu vakwanise kudzoka munyika nyika itange kufamba zvakanaka titange kuva nemaindastiri anoshanda titange kuva nezvipatara zvine mushonga titange kuva nezvikoro zvinogara zvakanaka vanhu vachikondera mari neutano vanhu vachikwanisawo kuenda vana vechikoro pasina matambudziko emaschool fees zvese izvi zvinogadziriswa kana nyika ichinge yagadzikana kumatongerwo ayo utungamiri hwayo.
Takanzwawo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti vari kunetsekana zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe. Muri kumboita hurukuro here neUnited Nations?
Chaizvo mashoko edu ari kusvika ikoko nepyetsi inosvika ikoko nenhaurirano nemashoko atinogovana nekuchinjana maererano nenyaya dziri kuitika idzi.
Asi takanzwawo vamunangagwa vachiyambira kuti vanopikisa vakada kuratidzira vanoitwa kanyama kanyama.
Uko kwangu vakutaurawo kandinoda kuti zvionetsa kazhinji kana munhu achinga abva musarudzo vanhu vanofanira kunge vachikorokotedzana kwete kunge vachipumhana uroyi kana kutrekinana ipapa hapanda kuti vanhu vari kuti tinokutendai kwete kuti unoti iwewe wabva musarudzo unotanga kuti ndichabata munhu zvakati hazvizi nemangoromera izvi nyika yedu mangoromera takaita dambudziko esarudzo dzinokonzera kupokana nembonga bonga uye dzina kufamba zvakanaka zvinozikana nomunhu wese nesaka chaikukoti takati hai hatidi kupedza nguva tichienda kunyaya yematongerwo enyika iri pachina yaonekuunivhesiti tonotsvagazve rimwe mutongo gava maindarese apa hatadi mutongo gava apa panotongoda kuzikana kunzi gava haagoni kupinda apa maindanise uripo watotaura sadhadhi maindanise uripo ehi yataura maindanise uripo vana vezimbabwe vataura kuti ii
mutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yenhaurirano iri kutaurwa navaChamisa.
You might want to know kuti mukuru wenyika akatopa indication yekuti Pollard as an institution for reuniting losers and winners remains. So really, it's up to Chamisa to embrace that goodwill, to stretch his hand out, or to continue to snub, in which case he ends up losing everything. Nyaya ye peace, haiti nyaya nande. Now my examples on the continent. Anokutaridza kuti chinoitika kana nyika ichinge isina runyararo. Now! Anditi, but also for a liberation movement, inoziva conflict and what conflict does to a society. I think we are the best professors in terms of teaching peace and the need to preserve it. It's unlawfully unconstitutional for anyone to mull even the idea of causing a democratic upset through collective action. Don't know the two years, and I think that it's not provided for in our country.
Ask us that PF Kukaya Kaitwa Vacharamb.
Hakuna kuu yakaitwa because the civilian authority remains in place. There was no overturning of the state. There was no overturning of government. Which is why you see the elected governing party still in power.
Ko panyaya yekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaCharamba, mukatodza kuti urongwa hunenge huchifamba sei?
Zvanhu PF, ipati yemutemo, we can't be seen to be the party that undermines the very constitution to which it was party to its drafting. Mutemo wedu unoti kana maresults maelections aanaunziwa particularly paresults epresidential tinofanira kupa mukana wemazuva manomwe kuitira kuti vane nhunha dzavo vanoda kuenda kumatare vawane mukana wachona iwoyo. Kana vaenda kumatare within the 7 days which are provided for at law, then wematare wopinda wedu wotonga tozwa kuti vanoti kudii. Kana 7 days dzikapfuura pasina aenda kumatare tobva tati nzira yachi nzira igumbu tobva taprosida kuita chii inauguration yemukuru wenyika.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nhengo yevechidiki yebato Triple C vaombera inhende vanonzi vakapambwa muHarare vakaitwa kafira mberi ndokunokandwa musango rekumapinga kumashonaland west. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weTriple C kubazi revechidiki vaSakozi Chuma kuti tinzwe zvakaitika.
Akatorwa nezuro kwaanga ari kunzvimbo yezvedhiye akanorohwa zvakaipisisa nevatinofukira kudzinga vanhengo dzani PF kana kuti mastate agents. So nhende akazowanikwa kunonzi kumapinga kuchienda kuchinoiko ndoba akanosiya araswa uye akarohwa akakuvara.
Pari zvino ari kupi?
Pari zvino ari muhospital ari kurapwa.
Pane vakaonekwa here vachimupamba zvakafamba sei chaizvo pane zvamuri kunzwa?
Pari zvino asati tawana tsananguti kuti vakamupamba ndevanani asi kuti information yatinayo ndeyekuti iye akatorwa aine umwe anga ainaye anonzi famili mukusani. So mafoni avo akatorwa asi atakwanisa kuti tibatane nawo kuti ndezvakawanda asi kune akakwanisa kuti tivamubatsire information yatinayo ndeyekuti ari zvinhu pachipatara uye ari kunzi akaindikitiwa zvinhu zviri poisonous uye akakuvara zvakaipisisa.
Yaiya mhangarwa here kumapurisa uye vari kuti kudii?
Nyaya asati aziva kuti yamhangarwa here asi sezvatinoita pamakesi ose akatasiwaya tinoenda kumapurisa kunomhangara. Ndoziva kumashure tinovangozhinji vere vakatorwa kusanganisira muzvare Johana Mumbira naSisila Chimbiri sitete yekutanga yatinoita kutozivisa mapurisa.
Tichitarisa kune minhengo dzebato reTriple C zvinhu zvakanyatsogadzikana here munyika umu zviri kufamba sei?
Chandikangotaura mukoma Blessing ndechekuti zvinhu kubva zvatabva kumaelections kana kubva zvatanga nyaya dzemaelections build up nekuenda kumaelections uye zuva remaelections uye post election tabva kumaelections zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Makaona kumashure uko tine vamwe vatsigiri vedu vakatourawa then makaona futi musi wemaelections ne nhengo dzenu especially kumaruwa dzaityirwa dzaitorwa tozotiwa after elections vazhinji nhengo dzedu havasi kuraramba havasogara mudzimba vasigara mumasango vari kugara vakawanda nekuti vari kuvhimiwa nevatofungidzira kuti mastate agents achishanda nenhengo dzezanupf.
Mutauriri webato reTriple C kubazi revechidiki vaStephen Sakozi Chuma vari parunare muHarare. Asi tabatawo mumwe wechidiki muZanupf Youth League vataura ikandishaya kuti tinziwo divi ravo pane zviri kutaurwa navachuma zvekuti bato ravo rinogona kunge riine chekuita nekupambwa kwevanhu.
Mangwana tinoenda kuretemi yava Mnangagwa yekuhwina zvine mutsindo kwavakaita maMP edu akahwina zvine mutsindo tikaita 92 makansela akahwina uncontested vashaya anovakwikwidza renhau yekusarongeka kweTriple C tikaita 10 maprovincial kansela akapinda mublawayo pasina zvekugovana nekuti Triple C nekusarongeka haina chayakaita. So pfungwa yedu yezvino netarisiro yedu iri pakunohwina maelections. Hakuna munhu anoabhudhatika kana anganzi arova munhu wapedza kuhwina election. Unoe tinenge tichizviitirei? Dai kuri kunzi vagadzira nyaya dzavo idzi before election pamwe dzaiwana vanoteerera. Asi nepatiri yezvino pataitwa makorokoto nesadhagi yose neuvs repasi rese hatinei nazvo.
Asika vamwe vari kuti musadhaki hamuna kubatanawo vamwe havasati vakorokotedza vaMnangagwa tichitarisa kwakaita sekuZambia uye vamwe vanenge vari kuti havasi kuuya pakutoreswa mhiko kwavaMnangagwa.
Tinotarisa inonzi majority kana Namibia yakorokotedza, South Africa yakorokotedza, Angola yakorokotedza, Malawi yakorokotedza, Mozambique yakorokotedza, DRC yakorokotedza, Rwanda yakorokotedza. Atichatarisirei Zambia yoga tinozviziva isu semutakano wezanupf vakaiiite hatina mubongi naka 100% zvinongoreva chete kuti kune vamwe vasingatotinde asi kuti tinobuda neruzhinji. Saka zvekuti kune umwe chete ari kutemwa nemusoro nekuti vari kumubvunza kuti zvatakakupa mari naiwe yekuti ubvise zanupf waitadzanei tinongomufananidza navanezvi mwana wasa vakambozviedza kana kuti kana hatinoinazve.
Asi tichitarisa iyo panyaya yevanhu vari kunzi vari kupambwa voitwa kafira mberi mapurisa hafanironga achi sunga here vari kupomerwa wacho kana kuti vamuri kuti vari kureva nhema.
Aiwa, kana paina ari kupomerwa ari kuzikanwa ngapangoita anosimuka oenda kumapurisa ono reporta kuti tina nhingi weda abiwa tirikufungidzira kuti abiwa nanhingi, asi mubvunzo wangu uri pakuti isu takahwina sarudzo chii tingange tiri chikonzero chekuita mhirizhonga.
Mumwe wechidiki muzanup f youth league vataura ikandishaya vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Va Bill Richardson avo vakamboita governor wedunhu renew Mexico muAmerica vakashaya nemusi wechishanu kumba kwavo kuMassachusetts. Vainge vave nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa uye vanonzi vakashayikira kuhope. Vakambomirirawo America kuUnited Nations. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatenda zvikuru vaRichardson nemabasa avo vachiti aive munhu akazvipira mumabasa ose aaiita. Vanhu vemuAfrica vanodarika bhiriyoni imwe chete kana kuti 1.3 billion vanonzi vakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Africa iri kuita musangano wayo wekutanga wezvemamiriro ekunze kana kuti Africa Climate Summit. Musangano uyu uri kutanga mangwana kuKenya. Asi nyanzvi dzakawanda dziri kupinda musangano uyu dzinoti Africa haina kunyatsogadzirira kumatambudziko anosangana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Semuenzaniso vanoti hapana anonyatsoziva kuti chii chingaitirwe varimi kana pakaita nzara inenge yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Ndinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina
Muna Brenda Mudzimu, anobva kuAlbinism Data Green Initiative, formerly Miss Albinism Zimbabwe Trust.
Muzvari Mudzimu, pane zvirongwa here zvamuri kuita pari zvino zvamungade kuti vanhu vazive?
Okay, pari zvino tiri kuronga iyo inonzi Mr. and Miss Albinism Southern Africa. Iri kuitwa musi wa14 October 2023 kuHarare International Conference Center.
Mungatiudza kuti urongwa hwamira papi pari zvino?
Urongwa pari zvino tingati tapadanho repamusorosoro. Vanhu ndingangoti vari kugadzirira ivo vari kubva kunyika vachiya kuzoparticipata kuZimbabwe. Also takakwanisawo kuwana venue Harare International Conference Center yatakakwanisawo kusapotwa Unit One Zimbabwe, uye tinotenda zvikuru nerutsigiro rwavari kutipa nevamwewo masponsors vakauya on board. Like tichitaura iyo Harare International Conference Center, tichitaura Highlands Ladies and Apartment, 3KTV, uyezve pamwe chete neSendwood Lodge Wedding Center.
Pane vari kuda kuzokwikwidza vangani vazvipira kana kuti vatokuudzai kuti vari kuuya?
Okay, so far pane nyika 10 dziri kuparticipata. Tine vanhu vari kuuya vanenge vari 17 kubva kunyika idzodzo, tichisanganisira kuti vasikana 10, vakomana iko zvino tingati vave 7, nekuti pane vamwe vakasiyira panzira, kusanganisira uyo aibva kuLesotho akazviuraya akadimbudzira upenyu hwake.
Aiwa, tine urombo nezvakaitika izvozvo. Saka vanenge vachida kutenga matikiti ekuuya kuzoona tsvara kadenga nevakomana ava vanoawana kupi?
Matikets vano awa wana tinga chukuma offices ABA Albinism Gate Green Initiative kuna first day phone moyo panisi pa Galaxy Mall totiwo kuma TV Evan wakati sponsor TV Taura Wedding Center ano wani kwa o along Robson Manika uyezwe wano kwa nisa kuwa na pa 49 Cook Road kana kuchikuwa Harari Club Hotel ano wani kwa she kana kuti vanotibata pa namba 0 na 2.
Muna 0 numbers.
Wongo vanotibata pa 0778165695 0778165695 kana kuti 0712153880 0712153880.
Mungatudzawo kuti sei makwikwi aya akakosha.
Inoti makwikwi aya akakosha nekuti anobatsira vanhu vanorarama neusope kuti vakwanise kuzvimiririra, vakwanise kubuilda their confidence. Uye zvese zvatinoziva tese isu seAfrica kuti nyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, vanhu ava vatiri kurasikirwa neupenyu nevanhu vanobhilivha kuti vanounza luck kana kuti vanounza upfumi mukati neupenyu hwavo. Saka unotoona kuti zvinhu izvi zvakatikoshera kuti tinge tichiita mutambo uyu because it's a way of raising awareness and zvinotibatsira kuti vanenge vachiratidzira zvipo zvavanazvo.
Mungati zviri kutambirwa sei munyika?
Tingakoti zviri kutambirwa zvakanyanyisa and vanhu vakawanda vari kutarisira chirongwa ichi kuti chive chinenge chichibudirira. Kungoti zvako nyaya yesponsorship inyaya iri kutinetsei because ichi chinhu chihombe chinoda rubatsiro rwakanyanya, rutsigiro rukuru.
Vanoda kubatsira mungati vangabatsira nezvinhu zvakaita sei? Ndepapi pamuchiri kuti parikuda kuti pagadziriswe?
Vanokwanisa kutibatsira zvatingataure isusu like maprizes munoziva kuti like for example ngatitaure nyaya yemis Zimbabwe, ngatitaure nyaya yemis South Africa. Munoona kuti maprizes avanopiwa maprizes ane udzamu wakanyanya. Tichitaura kuti vamwe vanotohwina zvinhu zvinoita mota, vanotohwina dzimba. Isusuwo sevanhuwo vanenge vachiita Mr Miss Albinism Southern Africa tinenge tichitarisirawayo maprizes ane rutsigo sezvinongoitika kuvamwe vese and uyezve imwe support like for example tichitarisa kuti zvinhu zvinenge ana lighting, ana stage, ana kuti vanhu vachikwanise kuva chinhu chikuru, ngachisava chinhu chekuti vanhu vanonzwira chitititsi pamusoro pazvo because isusu tiri kutaura kuti we also deserve better standards kana tichiita mitambo yakadai.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maita basa mukoma.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Mudzimu vanoshanda nesangano reAlbinism Dare to Dream. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru cheReligious Forum chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munoti
makadini ko vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Svondo rapera umwe mutereri akabvunza pamusoro pechirairo akatiwo mushure memashoko amufundisi anoda kunzwawo kubva kuvatereri. Naizvozvo ngatinzwei kubva kumutereri wekutanga wanhasi.
Kwazivai mukoma Tanonoka Wande.
Makadiniko uye ndiri kutaura nani?
Ini ndoitwa mukoma Brighton Muchoko kuno kuHeadlands kwaRusape.
Tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma Brighton.
Ndoda kutaura pamusoro pemubvunzo wakabvunzwa nemuteereri nechitenda zvine mhinduro yakapiwa namufundisi Kapfumvute panhaya yechirayiro. Ndinonzwisisa ini kuti kudya chirayiro kubva pakuwamba kwazvakaitwa kumurayiro wamozisi zvichitanga pana Exodus 12 apo waizvirayiri ndo wakarayirwa namwari kuti wadye chirayiro, zvichibva zvarambidzwa kuti vanhu vasiri verudzi rwaisraeri havana kufanira kudya chirayiro ichocho. Asi zvaiva nemaconditions kuti kana ada kuti achidya anofanira kutanga apinda musungano sekuva muisraeri yekudzingiswa kuti agone kuzodya chirayiro. Saka ndinoona ndopanotorera mamwe makereke kuti hazvina kufanira kuti vasiri vekereke iyoyo vadye chirayiro. Asi ndinotenda nyasha dzatakazowanirwa pakuya kwakaita Kristu Jesu kuti takaitwa rudzi rumwe chete tisingatarisi nayo madenominations kuti uyo unopinda chechi yakati unopinda chechi yakati asi vese vanotenda muna Kristu vakafanira kusangana nemuviri neropa rake kuburikidza nenzira yechirayiro ichocho zvezvaanotaura pana John 6 from verse 47 ichitsanangura kuti ani nani asingadyi muviri wangu ani nani asingamwi ropa rangu haana sungano neni haana upenyu husingaperi saka munhu wese anotenda muna Kristu akafanira kuti adya akasununguka chirayiro paasvika chidyiwa hazvinei kuti pachechi pake here kana kuti hapasi ndokingana zvoitwa nenzira chaiyo yaKristu ini ndinotenda hangu baba wande ndokuwedzera kwandinako
tochienda kwamurehwa uko makadiniko mukoma Ishmael Kawenda
makadini mukoma tanonoka ndinowirirana zvikuru namufundisi Kapfumvute nemhinduro yavapa ichivo inova inobva mumagwaro sezvo Jesu akataura kuti itai izvi nguva dzose kudya muviri wangu nekunwa ropa rangu chii chitsidzo chekurangarira mabasa akanaka akaitwa najesu handione pane chakaipa pakuti pese pewasvika kana ukapiwawo chidyo chacho wodya hapana kana chakaipa
tinotenda mukoma Ishmael Kawenda zvino tochienda kuna amai kumire tinzwewo rondedzero yavo
makadiko pastudio 7 vateereri vese vechirongwa ndoda kukumbirawo kutaura kuna bhudhi avo vakaenda kuchechi yeanglican vakasikogamuchira chirariro asi ivo vasina kunge vaziva kuti zvinofambiswa sei indoona sekuti hanzvadzi yangu yakakanganisa audaro kana uri muenzi kumba kwevanhu unosvikoita muenzi wotanga wanzwa mitemo yepo kuti inofambiswa sei then wozoti woita zvinoitwa ipapo ipapo futi mukati mechechi imomo mune vakawanda vasingagamuchiri because pane maconditions anoita kuti vanhu vagamuchiri kana kuti vasagamuchiri zvakafanana nekuti munhu akaroora nyange dai ainge agara achitopinda chechi iyoyo asi asina kuita muchato wemuchechi imomo anotombomira kugamuchira wozoti wachata wabatanidzwa muchechi then wozotanga zvekugamuchira saka muchechi yeRoma kana muchechi yeAnglican mune vanhu vakawanda vanotosara vakagara vamwe vachinogamuchira avo cheto vanenge vaine zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kugamuchira vane zvakakwana vanoziva minamato yese vanenge vakachata ndoo vanoenda vachinogamuchira nevana vadiki vayo vasati vapinda muwanano vanotangira futi pa12 years ndopo vanotanga kugamuchira ndokungovadzidza katikizi mhosi vaminamato yese nezvese zvinodiwa mitemo yecheche mitemo yamwari zvese wozotootanga kugamuchira
saka amai kumire umwe wedu uyu akakanganisa here kutambira chirayiro kwaakaita
akatokanganisa vakatokanganisa hanzvadzi ipavo chero mufundisi pakutaura kuti hauna kukanganisa handifunga kuti ndizvozvo mufundisi because chechi ipi neipi zvayo ine mitemo yayo yakasiyana-siyana
aiwa tinotenda amai kumire nevateereri nemashoko enyu ndichitivo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya mune chimwe zvechimwe chitendero kana muinzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinotenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 2, Highlanders 0, Cape United 0, Black Rhinos 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarise musoro yenhau zvakare. Vakasarudzwa kuti vatungamire nyika musarudzo dziri kushorwa nevakawanda pasi rose vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora mhiko kuNational Sports Stadium muHarare mangwana. Asi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti munyika muitwe nhaurirano nekuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka.
tashuka kumagumo ichirongwa chedu anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusia mina Gate Dube munaudze isiNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.